Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri nyamavhu 28/2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vanyenyeredza Zimbabwe mukushanya kwavari kuita kekutanga muAfrica. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanosangana nevamiriri veAmerica neBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita hurukuro nemumiririri weBritain muZimbabwe amai Katrina Lang uye nevamwe vamiriri vemuzinda weAmerica muZimbabwe kuti vaze mamiriro akaita zvinhu munyika. Nyika dzakawanda dzemuAfrica nekunze dzinotiwo dziri kushushikana zvakanyanya nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe mushure mesarudzo dziri kuramba kutambirwa nevanopikisa. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vachamisa kuti tinzwe nezvemisangano yavo.
Tiri mumisangano yakakura. Nenyika ndiri kuridza mheterwa nehwamanda kukoka ndaridza huyu kunyika dzose kuti kuno kwaita basa. Hama dzangu dzandanga ndinadzo kusarudza dzabatwa nemweya usina kunaka. Dzikabatwa nemweya dzinowisirwa mvura, saka dzoda kuisirwa mvura. Tibatsireiwo tinunure nyika, tionesane kuti tobuda sei. Vanhu kutaura neAmerica, neBritain, vana European Union, vana German, ndikutaura navo nenyaya yekuti todii kuti nyika yedu iende mberi. Havanoteerera kamazuva atinotaurawo isu kunoko. Saka tinofanira kuti patinenge takagara titaure zvinoita kuti nyika iende mberi. Hama dzangu mukoma Munangagwa vakataura havagoni kuteererwa. Izvi ravo harisviki kure, rinongogumirawo panzira. Saka tinoda kuti redu risvike kure.
Vari kutiwo kudii nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Vari kuonawo kuti mashoko ati kutaura zvechokwadi pakaoma nekuti pane nyaya yegakava nemakundano aripo, asi vari kuti vakazvipira kutsigira Zimbabwe panhano dzatinenge tatora. Saka isu tine nhano dzatiri kutora semusangano, sevanhu tiri kunzwawo kuti vanhu vanoti chii. Tatinodayira kuti vanhu vachatitsigira kusvikira munyika mava negutsa ruzhinji, kusvikira munyika mava nerusununguko, kusvikira munyika mava nemufaro, kusvikira munyika mava nemikana kumunhu wese. Ndo chinhu chatichaita icho.
Asi katiri kunzwa vamwe vacho vari kuti munofanira kutenda zvakabuda musarudzo izvi kuti mufambire mberi. Muri kuvaudzawo kuti kudii?
Aiwa, vamwe vacho vamuri kutaura handizi ndevapi, vandasangana navo vari kuwirana nesu.
Saka shoko renyu rekupedzisira kuvanhu veZimbabwe nderekuti kudii?
Aiwa, ngatibatane Zimbabwe, ngatitarise mberi, shanduko iri kuuya, manje manje Zimbabwe itsva.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mangwana Studio 7 ichakupai hurukuro navachamisa apo tichange tichitarisa kuti nyaya yekuti pane nhaurirano here pakati pavachamisa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Musakanganwa kuteerera Studio 7 mangwana. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vanyenyeredza Zimbabwe mukushanya kwavari kuita kekutanga muAfrica kubva zvavapinda mumasimba kunyange hazvo mumiriri wenyika yavo muZimbabwe amai Catriona Lyne vanga vachitaridza kuti hurumende yavo iri kutsigira hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai May, avo vari kushanya muAfrica kekutanga kubva pavakapinda muMasimba muna 2016, vatanga nekushanyira South Africa nhasi, uko kwavaita musangano nemutungamiriri wenyika iyi vaCyril Ramaphosa. Vane ruzivo nezvaitika musangano uyu, vati Amai May navaRamaphosa vazeyawo nyaya dzesarudzo dzakaitwa muZimbabwe musi wa30 Chikunguru, pamusoro pekuzeya nezvekudyidzana kwenyika dzavo, munyura anoona nezvemitemo muZanu PF, vaPaul Mangwana, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo Amai May vasina kupinda muZimbabwe, vanovimba kuti Zimbabwe yamirirwa zvakakwana navaRamaphosa, sezvo vachiti hukama pakati pehurumende yavaMnangagwa nehurumende yeSouth Africa hwakasimba chose. Mumiriri weBritain muno, Amai Catriona Lyne, vakaratidza mumwedzi mishoma yadarika kuti hurumende yavo yaitsigira hurumende yavaMnangagwa. VaMangwana vati hurumende yeZimbabwe ikagadzirisana neBritain panyaya yokutorwa kwakaitwa varunguminda kudyidzana pakati peZimbabwe neBritain kunogona kusvika pachinhano chepamusoro.
Ise Zimbabwe President Mnangagwa vakabuda pachena kuti vane policy re-engagement. Britain ndeimwe nyika dzatine ukama hwakadzika dzika, tatiri nhengo yeCommonwealth, tine maishuzo akawanda akaita kuti ushamwari hwedu neBritain husafamba zvakanaka kunoda kuti hugadziriswe. Makambani mazhinji ari muno muZimbabwe ane hukama nevanhu vekuBritain because tatiri ecolony yeBritain, tiri nhengo yeCommonwealth. Saka takaapply kuti tirejoin the Commonwealth, tikasimbisa ushamwari hwedu neBritain tinoona kuti investment flow inouya yakasimba zvapi zvakanaka.
Asi vanoona nezvekurongwa kwemisangano muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vati Amai May havaizouya kuZimbabwe sezvo nyaya dzesarudzo pamwe nekodzero dzevanhu dzisiri kubatwa zvakanaka nehurumende yavaMnangagwa.
Kusauya kwaTeresa May kunyika yeZimbabwe zviri pachena kuti muZimbabwe hamusati mava neutongo hwojekerere. Zviri pachena zvakare kuti vaona ivo kuti hurumende iri munomu haina kusarudzwa navanhu.
VaMangwana vati kudyidzana pakati peBritain neZimbabwe kuchanyatsosimba kana Britain yabuda muEuropean Union kana kuti EU muchirongwa chiri kudaidzwa kuti Brexit, sezvo Britain ichange yave kuzviitira zvinhu zvayo yoga zvisinei neEU.
Mukana uripo ndokuti pakubuda kwaita Britain muEuropean Union takugona kudyidzana neEuropean Union tisingatauri nyaya yeBritain kana kukonana kwedu neBritain. Tinongobvunza vana Germany nana France nana Italy kuti nayo idwe imi nesu takambokonana papi? Havachagoni kutaura nyaya yeBritain ivo. Takugona kutaura navo takanangana nezvo kudyidzana kwedu navo zvisinei nenyaya yeBritain.
Asi vaChibaya vati kuti zvinhu zvinakire Zimbabwe munyaya dzekudyidzana neBritain hunge Zimbabwe yasvika pakuita sarudzo dzakajeka nekuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nemitongo yematare.
Chinodiwa munyika yeZimbabwe mwana mai angu, zvinhu zviri pachena. Chinodiwa munyika yeZimbabwe ndechekuti chihurumende chevaMnangagwa chiremekedze kodzero dzevanhu dzekusarudza mutungamiri wavanoda pasina kubirira. Chinodiwa munyika yeZimbabwe kuchirunhu ngatinini i-free and fair election, kauti sarudzo dziri pachena dzisina utsotsi mukati.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo wenyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti kusauya kwaAmai May muZimbabwe mucherechedzo wekuti nyika dzekumavirira dzisati dzaziva padzimire zvichitevera sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru dzinonzi navaChamisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro.
Kunoratidza kwega kuti Britain haisati yasvika padanho rekudyidzana neZimbabwe kunyanya-nyanya utungamiri hwavaMnangagwa. Haisati yataridza kushanduka munyaya dzekutonga kwa imboitwa navamugabe naizvozvo vamunangagwa vachirungofamba nemafambiro aiita vamugabe parizvino.
Asi mwenyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano relabor and economic development research institute in Zimbabwe vaprosper Chitambara vati Britain inokwanisa kunyatsodyidzana zvakanyanya nezimbabwe kana hurumende ikavandudza mitemo inoita kuti vemabhizimusi vekunze vade kusima mari dzavo muzimbabwe.
Brexit, I think, ichanya kuti benefita pakuti ichaita kuti trade yedu neBritain, kunyanya neBritain, itosimukire zvakanyanya. Ndosaka muri kuona Theresa May ari kuuya kuAfrica, ari kuuya kunotsvaga mamwe maopportunities nekuti madiscussions awo haasi kufamba zvakanaka pari zvino pane ino nguva. Saka vanogona kutadza kuwirirana mune zvakanaka. Saka zviri kunopawo mukana kunyika dzekuAfrica kuti dzikwanise kunge dzichiwedzera zvatinotengesa kunyika yeBritain. Zvaimbotengwa kudzimwe nyika dzemuEurope zvine zvaakubvawo kunyika dzemuAfrica.
Amai mei vachibva muSouth Africa vari kutarisirwa kunge vari kuNigeria mangwana uko kwavachanoita musangano nemutungamiriri wenyika iyi vaMuhammad Buhari vasati vaenda kuKenya uko kwavachanosangana zvakare nemutungamiriri wenyika iyi vaUhuru Kenyatta avo vakabva kuonana nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump. Mushure memusangano wavachaita naMai Mei vaKenyatta vakatarisirwa kuenda kuChina kwavachanoita musangano nemutungamiriri wenyika iyi vaXi Jinping wekusimbaradza nyaya dzekudyidzana pakati penyika yavo neChina. Amai Mei vakatarisirwa kupeta kushanya kwavo muAfrica nekunoona mauto enyika yavo ari muKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Veruzhinji votarisira kudare remakurukota richadomwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvichitevera kutoreswa kwavo mhiko nesvondo. Veruzhinji vane maonero akasiyana-siyana asi tabata muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vaRejoice Ngwenya kuti tinzwe mafambisiro azvinoitwa muurongwa hwekugadzwa kwevachasarudzwa nemutungamiriri wenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaNgwenya naEvans Zininga weStudio 7.
Bumbiro remutemo rakanyatsotsanangura rakatopa inonzi tingangoti muchirungu inonzi black check kuti executive president kana angogadzwa hazvisina kana mazuva kana kuti chiziya zvaitaurwa kuti 2014 day kana 30 days iyo musi waagadzwa iyo manheru achiwawo aitokwanisa kutogara pasi odoma iye kuti nhingi ndovachaita maminista angu kuti cabinet inyatsoitwa nokuti haana hapana simba rakapuwa bumiriro remutemo rokulimita kuti maminista mangani. Izvi zvinenge zviri kwaari uyezve chibumiriro rinoona ndinyatsotsanangudza kuti mutungamiri anokwanisa kunge achisarudza asi haakwanisi kuti asarudze maminista anodarika mashanu asina kuvhoterwa neveruzhinji. Saka tingangoti tsapi nedura remamembers of parliament ezanu ye2/3 majority iyaya anokwanisa kutongwa nhonga imomo asi zviri kwaari kuti atarise kuzhe kweruzhowa kunonakura kana kunoredza vanokwana vashanu vasiri mubato rezanupiefu.
Ipo panogadzwa makurukota apa panotariswawo here zvinana zvemakota zviya zvekunzi madzimai nevechidiki vanofanirwa kuti vawandewo zvakadii mukusarudzwa kunoitwa maminista?
Right. Bumbiro remutemo rakazeza rakatya kuti ritaure zvemakota zvisine yazonyange richitaura zvo kuti muhurumende medu ngamuone kuti madzimai amiririrwa zvinongozotaurwa ndezvekuti madzimai kana kuti madisabled kana kuti chiichi maunderprivileged asi bumbiro redu remutemo rakasiyana nerekuRwanda ka haritauri kuti ngakuite madzimai anokwana kuti kana maminista kana maministri ari 25 apa ataurwe kuti ngakuti madzimai 12.
Avo vange vari muongorori wezvamatongerwo enyika vaRejoice Ngwenya vachitaura pamusoro pekugadzwa kwedare remakurukota nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vachitaura naEvans Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvakatipoteredza muFrance vaYulo vasiya basa nhasi. Mashoko aya vaazivisa panhepfenyuro. VaYulo vanga vari munhu anga ane chiremekedzwa zvikuru pavanhu vari mudare remakurukota ava Emmanuel Macron. Japan inoti North Korea iri kuenderera mberi nokuchichidzira zvakanyanya kugadzikana kweJapan zvisinei nekuedza kweNorth Korea kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rose. Vakuru vemabhizimisi munyika vanoti vari kuda kuita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuitira kuti vagadzirise nyaya dzezveupfumi apo nyanzvi dzemamiriro ekunze dziri kuyambira kuti Zimbabwe yakatarisana zvekare neimwe nzara zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Blessing Zulu anotipa nyaya iyi.
Gwaro raburitswa nesangano rinongorora nezvemamiriro ekunze nezvekudya RefuseNet rinoti mhuri dzakawanda mumatunhu anoti Matabeleland North neSouth Midlands, Masvingo neManicaland akatarisana nenzara inotyisa sezvo matura oderera. Mukutanga kwemwedzi uno kusvika muna kurume gore rinouya, matunhu eMatabeleland North neSouth ndiwo anonzi anenge akatarisana nenzara inotyisa. FuseNet iri kuyambirawo kuti mhepo yeEl Nino ichakanganisa kunaya kwemvura kuchamhembe kweAfrica zvikuru muZimbabwe mugore rino nerinotevera. Izvi zvinonzi zvichapa kuti zvirimwa, mabasa kumamisha uye zvipfuyo zviderere zvakanyanya. Iri idambudziko riri kutarisirwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika kuti richapa kuti zvinhu zvinetse kuna vaMnangagwa kuti vakurumidze kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Asi vemabhizimisi vanoti pakaita mubatira pamwe zvimwe zvinhu zvinogona kugadziriswa nechimbi chimbi. Nhasi vamwe vakuru vemabhizimisi ava vaita musangano kuRainbow Towers muHarare vachizeya zvinoda kugadziriswa nehurumende. Vamwe vataura pamusangano uyu vanosanganisira muzvinabhizimisi Vashingi Munyeza, muzvinafundo Lovemo Maduku, nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Tony Hawkins uye sachigaro wesangano reCEO Africa Roundtable vaOzo Bina. Tabvunza vaBina kuti musangano uyu wanga wakanangana nei chaizvo.
Musangano wanhasi Blessing wanga uri wekuti machief executive officers emakambani emuZimbabwe vasangana pabreakfast vachida kuti tiite yatingati kupatsanura zvanga zvichiitika munyika zvesarudzo. Zvayapera nyika yaakuendepi? Chii chatiri kuda kuti mukuru wenyika sekusarudzwa kwaakaita atarisane nacho?
Vabina vanotiwo pane zvimwe zvinhu zvatenderanwa nevemabhizimisi kuti vanokwanisa kuita kuti nyika ifambire mberi.
Zvatinokwanisa kuita isu semachief executive office kuudza hurumende kuti takagara takamirira kuti tisenze navo tichivabatsira kana vachida vanhu vane hunyanzvi hwekuita mamwe mabasa muhurumende imomo, kana vachida kuti tinge tichipindawo mukudzidzisa vanhu vanokwanisa kunge vachizoita basa muhurumende, kana vachida kuti tikwanise kubatsira hurumende kuti titengese zvinhu zvakawanda nemaitiro atinokwanisa kuita, izvo tinokwanisa kuita.
Ko, zvii zvinoda kuitwawo nehurumende kuti isimbise nyaya dzezveupfumi?
Chekutanga pazvinhu izvozvo ndechekuti vanhu vanofanira kuwa nekugutsikana kuti mari yavari kushandira imari iri kukwanisa kuvabatsira kuita pundutso muupenyu hwavo, kwete nhasi kwete mangwana, asi nemakore akawanda tichiinda mberi. Chechipiri, tiri kuda kuti hurumende inge ichigadzira hwaro hwekushandisa mari yehurumende hwekuti haifaniri kunge ichizoshandisa mari yaisati yadini yagadzira. Saka isu vemakambani tichaita kuti hurumende iwane mari yemitero nezvimwe zvinoenderana naizvozvo, asi ivo vanofanira kubvuma kuti titarisise kuti vari kushandisa mari iyoyo chirudzii.
Muzvina bhizimisi bina vatiwo pane urongwa hwekuti vemabhizimisi vaite musangano nemutungamiri wenyika vamunangagwa. Mashoko aya anotsinirwawo nevaimbova mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya, avanoti ivo nevamwe vemabhizimisi vakatonyora tsamba kumutungamiri wenyika kuti vaite hurukuro.
Ndozvatiri kurongawo izvozvo, tikutozvirongesesa. Mapepa takatotumira kare zvimwe pfungwa dzedu dzatinadzo zvakatosvika kudeski kwavo.
Imwe nyaya iri kunetsa vemabhizimisi inyaya yezvematongerwo enyika iri kukonzerwa nesarudzo dziri kunzi nevanopikisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti kusagadzirisa nyaya yezvematongerwo enyika kunokanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti zvinhu muzvitoro zvave kudhura zvakanyanya imo munyika musina mabasa kana mari mabhanga. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Masabhuku abatana nevagari vemunharaunda yaIshe Charumbira vachiratidzira pamahofisi yegurukota remasvingo vachitsutsumwa nedanho rakatorwa nehurumende rekugadza Ishe Bere, avo vavanoti vari kuvatorera nzvimbo yavo yavakasiyirwa nemadziteteguru avo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vanhu vari munharaunda yaIshe Charumbira vanoti kugadzwa kwaIshe Bere nemusi wechina nyamavhuvhu 30 kune zvematongerwo enyika, uye vanoti zvinoda kuputsa ushe hwavo. Vanhu ava vanoti hurumende ikasamisa hurongwa uhwu havasi kuzotendera kuti ivhu ravo ritorwe vachiti panogona kudeuka ropa. Mumwe wemasabhuku aya vaJabulani Mbetu vanoti havasi kuzotarisa nyika yavo ichitorwa, uye vari kupomera nhengo yeparamendi yemasvingo West vaIsra chadzamira mhosva yekukonzeresa zvese izvi.
Isu samachinda womacharumbira madzisabhuku tavuya nenyunyuto kugovernment kuti ipindire, nokuti taona Bere opinda mudunhu redu. Dunhu iri nderamakore, nderamadzinza edu, ndomuna marinda amadzitateguru edu, vana Pachipo, vana Mudenge, vana Chiwawa. Asi kuti Bere auye achipuwa dunhu iroro, zvinhu zvakaitwa minista vasina kuudzwa zvakanaka, nokuti havagoni kuti vatorere umweshe vachicreata rimwe dunhu. Ende tiri kuzivazve kuti munhu ari kuzviita izvi munhu ari kugadzira political ground yake kuti aise vanhu vake kuti asazobuda chairman vaIsrael chadzamira. Saka isakati vavhotera nechivimbo chokuti vachochengetedza vasimbise ushe hwedu vakutogwaniso, ndopatoti zvakadero government ngaipindire. Isa hatidi kuisa mutemo wemaoko medu, nokuti ushe munoziva haugoni kungotogwa mundiro sesadza.
Vambetu vati vasiya gwaro renyunyuto rekuti kugadzwa uku kumiswe. Mutauriri wemhuri yekwaIshe Charumbira vati chaona chiminya, vati dai hurumende yambomisa chirongwa ichi kuita kuti munyika musaite kusagadzikana.
Tauya muno mutaunu kuzotaura neofisi yagavhena kuti bodo misai nyaya iyi titange tagadzirisana muganhu, tisazobudisirana masanhu kumusha. Nokuti kana munhu akagadziwa agadziwa anozouya ombandanyira achimbambashira kunzvimbo isiri yake zvinopedzisira tazobudisirana masanhu. Matongegwe nyika vari kufambavo vachiinda kumaofisis kumusoroko vachinozama kupesvedzera kuti mhuri yekwacharumbira itoregwe nyika. Saka isu sevana from all political divide we have come tavuya panapa kuzoprotekta nzvimbo yedu.
Mutauriri waIshebere vaJoseph Rangwe vaudza Studio 7 parunhare kuti urongwa hwekugadzwa kwaIshe wavo huri kuenderera mberi nekuti hurumende yakatosaira mapepa ekuti vagadzwe. Vatiwo vanhu vekwacharumbira vanotanga kushungurudza vanhu vavo asi vari kuzoenderera mberi zvakadaro vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatosaira mapepa eushe hwavo. Asi Sabhuku Owen Mudenge vanoti izvi hazviite uye vashoropodza vachadzamira avo vanovazvisa chigaro weZANU-PF Masvingo mhosva yekupindira munyaya iyi.
Isu zvinotibata zvakanyanyisa nekuti mavhiriji anokwana kuita 16 anoda kutorwa naberi kuti apinde munzvimbo yake. Yeti kana takatarisa kuti for the past 300 years yagara upo mateteguru edu hatina kumboita dispute naberi tichigwira nyaya dzomukana. Takanga takagarisana naberi. Bere achizviziva kuti wangane nyika yake yemahumashava. Saka kuti akleme kuti nzvimbo yokwacharumbira ndeyake tinotoona sokuti vari pavamwe vanopusha nokuti nyika ine nhoroondo, ine history.
Asi vachadzamira varamba nyaya iyi parunhare vachiti vari kupomerwa mhosva yavasingazivi. VekwaIshacharumbira vanoti nzvimbo iri kuda kutorwa ine marinda avo nekudaro vachachengetedza ivhu revadzimi vavo kuti risatorwe nevekwabere. Avo vanoda kutora nzvimbo dzakaita seBhuka, Munguza neMamwa pamwe neGokomere kuZimuto. Ishacharumbira havana kubatika parunhare kuti vatipe divi ravo pamakakatwana aya. Ushe hwekwabere hwakabviswa nehurumende yevachena muna 1924 asi ushe uyu hwakaramba huine mutauro kwemakore makumi mapfumbamwe nematatu. Nyaya yeushe iyi yakasvika kumatare ayo akati Ishebere vakanga vasina kodzero yekuva Ishe munzvimbo iyi. Asi hurumende yakagadza komisheni yaitungamirwa naReverend Paul Damasani iyo yakaita ongororo yakabuda nechisungo chekuti ushe uhwu hwaifanira kumutsidzirwa. Mushure mekomisheni iyi hurumende yakaendera mberi nekugadza ushe hwekwabere mushure mekunge vatafirei bere vadomwa musi wa5 chikunguru kuti ndivo vachagadzwa umambo. Asi vamwe vekwabere kusanganisira Ishe Zimuto vari kupikisa kudoma kwavatafirei bere samambo vanofanirwa kugadzwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mukusimbaradza mauto zveupfumi nemasangano ezvematongerwo enyika ayo, chinangwa cheAmerica ndechokudzivirira Russia kuti isaite zvisakafanira mune dzimwe nyika. Mutevedzeri wemunyori mubazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nenyika dzekueurope neasia vaWes Mitchell vakataurira Congress kuti zvakarongwa neAmerica pamusoro peRussia zvinobva mukuona kuti kudzidzana neRussia kunofanirwa kuitwa apo America yakasimbisa mauto ayo. Vakapamidzira vachiti izvi ndizvo zvakakonzera kuti mari dzokudzivirirwa kwenyika dzisatapudzwa uye mari yezvombo zvenuclear yokubatsira chengetedza nyika dzeEurope ipamidzwe nemabhiriyoni 11 pamusoro pemabhiriyoni 40 ekuchengetedza nyika dzemuEurope achabva kunyika idzi. Vanoti America inoshanda nenyika dzekuEurope mukudzinga vamiririri veRussia uye panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika iyi chinangwa chiri chekutadzisa mutungamiriri weRussia vaVladimir Putin kuti vasashungurudza dzimwe nyika pamwe chete nevapfumi veRussia vanobatsira hurumende yavo. VaMitchell vanoti kuSyria vakagadzirisa zvinhu kuti kurwisana kudzikiswe uye kuUkraine America inoti yakasimbaradza basa rinoitwa neumiririri wayo kuona kuti Russia inoita zviri muchibvumirano cheMinsky. America yakasimbaradza nyika dzine muganhu neRussia ichitengesera nyika idzi Ukraine neGeorgia zvombo zvokuzvidzivirira uye America yakaita basa guru mukuyananisa nyika dzeGreece neMacedonia uye kukurudzira hurukuro pakati peSerbia neKosovo. VaMitchell vanoti Russia inokonzera kusagadzikana nekupa mari dzokuitisa nyonga-nyonga munyika dzayakavakidzana nayo. Vanoti America yakazvipira kumisa Russia mukukonzera mhirizhonga mune dzimwe nyika, asi vachiti musuo wekuita hurukuru hauna kuvharwa sezvinoonekwa mumisangano yakaitwa nenhumwa dzenyika mbiri idzi kuGeneva. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Musakanganwa kupinda nekuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru ano. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani, holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 28 Ncwabakazi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umthetho lo uthi khona emhlanganweni wokuqala wekansil, nxa sithi umhlangano wekansil sithi umhlangano wokuqala wamacouncillors uthewa ngoprovincial administrator. Kulo umhlangano ama-elected councillors ayakhetha ngaphakathi kwabo umuntu oyi-one ozaba ngumeya.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamhla uhlangane labameli bamazwe athuthukileyo eHarare ababalisa eleBhilitane, eleMelika, leleGermany bekholomisana ngodaba lokhetho. Kunezisebenzi ze-GMB ezine ezisebenzela e-Lions Den ezibikwa zifele emsebenzini lamhlanje ngemva kokudubuka okwenzakale eziphaleni lezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ikhansili yakoBulawayo isilungiselela ukufungisa amakhansila anqobe kukhetho lwalonyaka olwenziwe ngenyanga edluleyo. Lokhu kukhangelelwe ukwenziwa ngolwesihlanu yona le iviki. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le koBulawayo.
Ngemva kokufungiswa kwala makhansila wonake ayabe esekhangelelwe ukukhetha umeya wakoBulawayo kanye lomsekeli wakhe, okulapho iningi lezakhamizi eziveza ukukhathazeka kwazo ngokuthi leli dolobho lizakhokhelwa ngubani. Isikhulumeli sekhansili yaleli dolobho unkosikazi Nesisa Mpofu ugcizelela ukuthi ngempela sebeqalile amalungiselelo omkhosi wokufungisa amakhansila ngolwesihlanu, echasisa ukuthi ngubani okhetha umeya uma kulandelwa isisekelo sombuso.
Cetisa ukukhetha umeya singathi it's in terms of section 103 of the Urban Councils Act chapter 29:15. Siyubala njalo lomthetho section 277(2) of the Constitution of Zimbabwe unumber 20 of 2013. Umthetho lo uthi khona emhlanganweni wokuqala wekansil, nxa sithi umhlangano wekansil sithi umhlangano wokuqala wamacouncillors uthewa ngoprovincial administrator. Kulo umhlangano ama-elected councillors ayakhetha ngaphakathi kwabo umuntu oyi-one ozaba ngumeya, bekhethe futhi omunye ozaba ngu-deputy mayor. Siyananzelela ukuthi emhlanganweni lowo ukansila oyi-one ule vote A1.
Ethi zikhona iziphathamandla zekhansili ezithile ezingena lumhlangano kodwa azivoti, kuvota amakhansila kuphela.
UPA uyabe phakathi kumhlangano uze provincial administrator ngavoti. Uya chair umhlangano kumbe singathi ngo obamba umhlangano lo in terms of ama proceedings. Bese silandzelela futhi uthi town clerk uyabe khona kulumhlangano, phinde kube lo chamber secretary osingathi nguye oncedisayo owe council management xa siyeza ama meetings. Uzabe ekhona encedisa ngama logistics njalo ethatha a record of izinto ezenzakalayo. So chamber secretary provides a secretarial service to these meetings, but is not an active participant. Njalo the town clerk does not vote for the mayor.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzwana Cetshwayo Sithole uveza ukuphatheka kubi ngokwenzakalayo.
Idrobo lengathi sidlalwa ngukhomishina kodwa lokho abacotshwa ngakho ubuhlungu esiyibobona ngabantu abangasoba koBulawayo. Ukuthi vele bazasimela bemi ngayiphi indlela, yebo ngaba yivote, but siyacela ukuthi lelo bandla elikhethe elikhethiweyo ukuthi lisikhokhelele uBulawayo likhumbule ukuthi abaphatha izikhundla ezinkulu kufanele kube ngabantu abadabuka khonapha, ngoba umeya nguyohlala kukomiti ye-development, nguyohlala kukomiti futhi eyiyo ekhetha labantu, eqhatsha labantu ama-professionals. Sibona nje kuyukuthi i-displacement yethu thina njengabantu bamathewele, especially abantu bakoBulawayo, lokhu iqhubeke siya phambili regardless ukuthi ngubani okhona, as long as kufakwa abantu abanga.
Evumelana lo Sithole, isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana MacLeod Chawe uthi okwenzakala ekhansilini akumjabulisi.
Well, ukugcotshwa kwabo councilor bakoBulawayo kuhle, kodwa ke into eyiyona esingayizwisisiyo thina ikuthi abantu bakoBulawayo bathethe abantu abangalala zindlu koBulawayo abangamalodger, bazasikhokhela bathini bona labo bantu? Njalo labo bantu abanjalo ayisibo bantu be-region yonale, bazazazi njani izinto zakoBulawayo? Into eyenziwe ngabantu laba be-MDC ukusifakela abantu abangayisibo bala lezani ngokwayo zangikwenze khona, this is nonsense.
Umanyano wamabandla aku-MDC Alliance athethe zonke izihlalo ze-council yakoBulawayo ezingamachumi amabili lasificamunwemunye, njalo yibo abazazikhethela umeya abamfunayo phakathi kwabo. Imibiko esithe yafika kuZulu ikhomba ukuba kulabanqobayo abangasuki koBulawayo abathi bafuna leso sikhundla okusolwa nguZulu kanye lamanye amalunga amabandla e-MDC Alliance angamakhansila ale ukuba amagama abo alotshwe ngoba kungadala umsindo. Abanye bamakhansila babikwa belamacala kuthi abanye bavele abahlali koBulawayo. Ukhansila owanqoba kuward 3 okhangasela ukuba ngumsekeli kameya uThinashe Khambarima ubhekane lecala elisedale lesikwelede sekhampani kaloliwe i-NRZ esedlula inkulungwane ezingamachumi amane amadola i-40,000 osekuchiye uZulu elokukhonona okukhulu. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangane labameli bamazwe athuthukileyo eHarare ababalisa eleBhilitane, leMelika, leGermany bekhulumisana ngodaba lokhetho kanye lengqubela phambili edingakalayo ukuze ilizwe lithuthuke. UMnumzana Chamisa uthi kumele kube lokukhulumisana kulungisiswe indlela ezombusazwe eziqhutshwa ngayo njalo kukhuqulwe le mithetho ephathelane lokhetho.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abalimi bemhlubulweni wesigaba semandebeleni bakhala ngokungasatholiswa isivuno esihle liminyaka ngemva yokuguquka komkhathi osukusenza izulu lingasani ngesikhathi salo njalo ngemfanelo. Lesi simo sesisenza ababanjwe ngamandla ukudinga ulwazi lwendlela ezingcono zokulima. Okuningi asikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Ele Zimbabwe limele lithole isivuno samathani ayizigidi phose ezimbili 1.8 million tons zomumbu ngomnyaka ukuze abantu bathole ukudla okwenelayo. Nyakenye izulu lijume abantu lana ngesikhathi esingayisiso. Abalimi bendawo ezivele zingani izulu eliningi bahlaselwa kanzima yindlala ngalo mumo ukuguquka komkhathi. Umnumzana Ivan Zinyoni olima esenkayi kuwathi 23 uthi wenelise ukuzobukisa akulimayo kushowa yabalimi agricultural show yaHarare yalonyaka ngenhloso yokuthi athole ulwazi lwangakulezi nsuku olungamphathisa ukuthola isivuno esingcono.
Sikulimayo kakhulu umumo lamabele. Mabele lenyawuthi yonyaka ngokungani kuhle kwezulu hayi kuhamba lapha lalapha yana kwezindawo kungcono kwezindawo hayi abantu indlala ingani zabachaya mina njengomlimi engijwayele ukulima lokufunda ikakhulu engukuqakathekisekileyo kakhulu ukuze efunda ngoba lapha uma ngikhona kuyona le ndawo engikwaziyo ukubana ngizahamba sendlolwazi enzaliphathela abantu khona.
Umnumzana Tom Ncube ovela eMguza wathi 9 ngenzansi yelemandebeleni uthi ulwazi lokulima lwangakulezi nsuku liqakathekile kakhulu la kubalimi basemaphandleni.
Ngikade sikungikhuluma kanje impela amavariety emumbu emhlobo emithathu lamabele imhlobo emibili then ingase ngifaka lama-legumes. Le bhabhadla ngizoba lesilwane esi-637 le Orange maize ZS 284 lonyaka ibhabhadla mina ngilime 80% lingenzele kuhle kakhulu okwedlula imiyumbe yonkade ngiyilimile.
Amabhizimusi aphatheka kwezokulima kuqela abathengisa inhlanyelo abanjengesitco aphana amacebo labalimi laba kulumbukiso. Umnumzana Nyoni uthi abalimi bemaphandleni kumele besebenzise ulwazi olunje njalo besebenzelane labalimisi kulokusebenza bodwa.
Thi abalimi babasondele kakhulu kubalimisi ngoba umlimisi ungumuntu kahulumende oncedisa abantu ezigabeni ngoba kunje kade sikuyaqhamuka nje imikhuhlane ekhona ikakhulu khonoko stock border. Nxa umlimisi egatshana oza kucebisa mbani?
Ngokweminyaka emibili ilandelana ngo-2015 lo-2016 izulu kalinanga kuhle ilizwe lathola nje amathani omumbu edlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 511,000 tons lagcina libanjwa ngamandla ukuthenga umumbu kwamanye amazwe. Kulandela usekelo lwelihlanyelo lemfundiso kuhlelo lwe-Command Agriculture lolwe-Presidential Input Scheme ilizwe lachaya inala ngomnyaka ka-2016 lo-17 lathola amathani edlula izigidi ezimbili 2.1 million tons omumbu kodwa lonyaka izulu kalisananga kwezinye indawo. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Kulezi sebenzi zeziphala zeGrain Marketing Board ezine ezibikwa zifele emsebenzini eLion's Den lamuhla ngemva kokudubuka okwenzakale iziphala lezi. Akukacaci ukuthi kuyini okudubukileyo lokhu lokuthi kubangelwe yini. Amapholisa athi asacwayisisa.
Kuhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo abanqobileyo kukhetho sisizwa ukuthi kuyini abakhangelele ukukwenza ukuthuthukisa abanye babo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu le Facebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungami Lenkomo.
Ale valaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulumo zokuqeda ingxabano phakathi kwabeSudan labeSouth Sudan ziqhubekela phambili esigodlweni seSudan iKhartoum. Amacele omabili abekhangelelwe ukulobelana isivumelwano eseRevitalized Agreement on the Resolution of Conflict in South Sudan izolo ntambama. Ngemva kweminyaka yesikhombisa kulempi yomdeni kweleSyria, lelo lizwe seliqala ukuphuma kusimo sempi lokuchabalaliswa kwempahla. Kodwa lokhu lakho kulakho ukubhekana lenkinga ngodaba lokuswelakala kwamanzi okungadala enye njalo ingxabano. Izibonelo zomnotho welizwe ziqhubeka zikhomba ukungahlaliseki kwezemali kulandela ukhetho olwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Isisindo semali yohlobo lwebond siqhubeke sisehla ngamandla kungelani lokuthi sokulohulumende omutsha. Amazwe angentshonalanga ayethembise ukuphathisa ilizwe leZimbabwe ngemva kokhetho akhanya elokhu emadolonzima ebophe izamba zawo. Inhloko kahulumende wakweleBhilitane unkosikazi Theresa May ukhekheleze ilizwe leZimbabwe kuhambo lwakhe lwezekwazi leAfrika, abanye abathi ukungaligqobi eZimbabwe kutshengise okunengi. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi kumele umongameli Mnangagwa akhethe abantu abalengqondo ezikhaliphileyo kudale lakhe lekhabhinethi ukuze kuvuselelwe umnotho.
Esikubonayo ukuthi ilizwe kathesi liphakathi kwengxaki, njalo liphakathi kwengxaki kunjalo kufuze kudingwe indlela zokuthi ilizwe lithuthukiswe. Yiko ke uhulumende lalaba ababeza khokhela ikakhulu kweze economics kufuze bebe ngabantu abazenelisa ukuthi behlanze isystem yonke yethu yaseZimbabwe ukuthi singaboni ubugwelegwele obukhona benza ukuthi abanye abantu bebe nemali abanye bengela.
Njengoba izikolo zisiyavulwa kubikwa kule mali yohlobo lwamabond enenganyana ebhodabhodayo elizweni okwengeze isisindo sohlobo lwemali yebond saba nganeno. Ingcwethi ecubungula izombusazwe ekubandla lezanu PF umnumzana Lloyd Msipha uthi okwenzakalayo yikukhasa nje komnotho ngoba uzasukuma uthuthuke.
Mina mbona iZimbabwe kathesi izasukuma. Ukuwa kwama-bond notes is because of ukulwa kwakwenzeka in the last few weeks or months between ama-parties amakhulu i-MDC le-ZANU-PF. Konukhiyana ukudonselana ukuthi enye iparty mina ngiyinile le ithi hayi awinanga, you know, ukufa kwabantu mhlaka 1 August. All that attracted in those negatives about Zimbabwe. But ungakhangela from November last year, undoda lo ebhoda, you know, esithi Zimbabwe is open for business. There were major improvements, and Zimbabwe was being looked at differently. Unfortunately, yes, ufa kwabantu baba bango 6, yes, ukulwa kweZANU-PF leMDC, konke khonokho akunxe. So that is what results in a negative sentiment. And yikho amabhondi setting se trade at 95 to 100 le US dollar. But I think what is important ukuthi thina as Zimbabweans wona laba winileyo nalaba abadliweyo babambane besebenze bonke, and I think that positiveness yakwanza ukuthi uphenduka le, you know, lesikhathi esifitshane.
Umkhokheli wenhlanganiso yabathenga impahla phandle kwelizwe besiyathengisa elizweni e-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru uthi Okwenza kube nzima ukuthenga impahla eSouth Africa isiyathengiswa eZimbabwe ukuthi isisindo sebond esetshenziswa ukuthenga amarande sesiwile.
Into ekhona ukuthi mawutshintshe imali yaseZimbabwe uthenga amarande. Umehluko khona ngoba bona bayabekhangela ukuthi idollar liyimalini and then babona ukuthi idola lakhona mawa ulithenga namaranzi imalini. So kuyafana ma ibond note lingawa even mawa ulithenga namaranzi still kuyafana. Njengamanje kufanele uthenge ama US dollars first nge 14 rands one US dollar. So kuyafana ibond lingawa kuyafana noma uthenga nale randi or uthenga nama US dollar kuyafana still kuyakuhuyile konke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhetha amalunga edale lakhe le-cabinet. Ngasiphi sikhathi idale leli lizapha ilizwe inkomba yokubana lizahlengwa na ebunzimeni kumbe kuzaqhubeka kule ndwendwe emabhanga imali lokhu isilela lokunye okunenginengi okuhlasele umnotho welizwe. Inhlanganiso yeFusenet ithi imuli eziningi enyakatho ezansi kanye lentshonalanga eZimbabwe seziqalisile ukulamba ngoba seziqede isivuno sazo salonyaka. Indawo eziphatheke kubi zigoqela eMatabeleland South, North, Maswingo, Midlands leManicaland. Inhlanganiso le ithi umumo uza kuba mubi ngokuya kwesikhathi kuze kuyefika umbimbitho ngomnyaka ozayo. Ithi njalo izulu lilakho ukuba lilutshwana ngomnyaka ozayo ngenxa yeyezi eliphazamisa umkhathi ele El Nino okuzabangela ukuthi indlala iqhubeke isiya phambili. Oke waba ngummeli wenkayi South edale lePhalamende umnumzana Abednego Bebe utshele untungameli Ngomo weStudio 7 ukuthi esigabeni sakhe ezinye imuli sezisidla kanye ngelanga.
Uzafica ukuthi isikhathi esiningi indawo ezinjengenkayi eziku region 4 zivele izulu langkhona aleneli kahle liba lizulu lelane lokuthi alini okusuthisayo njalo indawo zangkhona zingamahlabathi. Abantu ke kabazange bavune okuhle bekuthi abanye ke nyakenye ababevunile yebo babevunile kodwa kwakungayingathi kodwa abanye kwasuka kwakhulelwa ke ngomhlabathi wakhona kwadoda. So uzafica ukuthi for the past 2 years vele bekunomumo omubi owendlala. Ngikhuluma kunjenje kathesi abantu bayalamba, abantu sebephila ngokuthenga, abanye sebengena ezifuyweni, abasela zifuyo, bangena ezinkukhwini ezimbuzini, abanye sebengena lezi nkomeni. Kuyisimo esibi-ke esokuthi uhulumende yedwa kakwanisi kumbe ngithi ke nelisi ukuthi afide kumbe anike abantu ukudla. Yebo ye kungabe kuyukuthi abanye ngesikhathi sokhetho kathesi kubonakale sokulokudla okuningi okuthile kutsho ukuthi bekuyikudla kokuganga ngoba-ke ukhetho soluphelile kukhanya ke lokho kuze kade kutholwa ngabantu ngendlela kade beyithola ngayo angikuboni ke kuzathola.
Ithi njalo inhlanganiso le kulakho okungabi lezulu elaneleyo ngomnyaka ozayo ngenxa yeyezi lele lisuka liphambanise umkhathi ele El Nino okutsho ukuthi lesivuno somnyaka ozayo siza kuba silutshwana kakhulu. Ungathini ngalokho njalo ngokumele kwenziwe?
Ngathi okumele kwenziwe uhulumende weZimbabwe ukhanya ngani kakuqakathekisi lokhu esikhuluma okukhulunywa ngakho emhlabeni jikelele okwe-climate change. Ngabe kuthiwa yinto ayiqakathekisayo ekulungiseni kumbe ekufakeni inhlelo zakhe kufanele afake ekhangelele kona ukuthi-ke kule climate change-ke i-climate change yiyo eyenza ukuthi umkhathi utshintshe. So nxa uhulumende-ke iplana-ke kufanele ukuthi-ke iplane ikhangele ukuthi njengoba iZimbabwe i-rainfall pattern yayo iyindlela emingayo bese belunge iprogram yokuthi ngaleso sikhathi balungiseleni abantu beZimbabwe khonapho ke lapho kudingakala bonke ukuthi uhulumende alubana ngabe nguye ke olungisayo ukuthi lanxa esiyacela ukhanya ukuthi ke inombolo zakhe kumbe ngithi into zakhe zonke zihlelekile ukuthi uyazi ukuthi uprojecte lokho kumbe ngithi mina ukhangele ukuthi kuza kwenzakala lokho njalo ekukhangela ukuthi eminyakeni kuyakwenzakala njani ubone ngani ke into ke esilelayo le kuhulumende ukuthi ayikhangelisise.
Lo ke ngumnumzana Bert Nico Bebe owake waba ngummeli weNkayi South edalele eParliamente ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekobulawayo. Abebhanga elikhulu lesizwe kwele Botswana iReserve Bank bakhuthaza amabhizimusi bakulelo lizwe ukuthi bahlale belungele ukuthuthukisa amabhizimusi abo eZimbabwe ngoba kulakho ukuvuleka kwamathuba kulandela ukhetho olusanda kwenziwa olubone umongameli Emmerson Mnangagwa enqoba. Kodwa abanye ababona ngezomnotho bathi kumele iZimbabwe iqale itshengise ukuthi inkundla isilungele ukuthi amabhizimusi angene. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Umqondisi okhangela ngezokucubungula kanye lokuhlaliseka kwesikhwama ebhanga elikhulu lesizwe eleBank of Botswana uDokotela Chokolo Hanetsano uthi abamabhizimusi abahlale beqaphile belinde amathuba azavuleka eZimbabwe. Ekhuluma labo somabhizimusi edolobheni leFrancistown, uKhanetsano uthi noma nje kuke kwabalungahlalise ngemva kokhetho, amathuba okuvula amabhizimusi alakho ukuvuleka eZimbabwe. Uthi abamabhizimusi ikakhulu abasedolobheni leFrancistown, lona eliseduze leZimbabwe kumele babe ngabokuqala ukungena kulelo lizwe ukuyavula amabhizimusi. Kodwa enye ingcwethi ecumula ezomnotho weZimbabwe, umnumzana Edson Dube uthi abalesifiso sokuvula amabhizimusi kabaqale bekhangele ukuthi isimo somnotho simenjani bengakathathi isinqumo sokuvula ibhizimusi.
Ama investors balendlela zokuhlola ngathi balokungcwethi ukuthi bebone ukuthi indawo lapha abafuna ukufaka khona imali ilungele yini. Ngalokho kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ingakhulumi ngomlomo kodwa itshengise ukuthi ngempela isizimisele ukuthi isebenzelane abantu abazofaka izimali elizweni.
UDube uqhubeka ethi uqathekile ukubumba umumo ongakhanga abazovula amabhizimusi ukugoqela ukukhulumisana labo eZimbabwe abangaphandle kwelizwe ngoba ulwazi lwabo luyadingakala.
Laba engathi mina ngama diasporans labo baqhakathekile kakhulu ngoba ama skills amanenye asebesephumile eZimbabwe bayasebenzela ngaphandle. Ama investor bayafuna ukwazi ukuthi yonke into nje ihlalisekile ama skills azaba khona ilizwe lilomthetho. Izinto zonke nje zenziwa ngokuzimisela hathi ngomlomo nje kuphela. Konke lokhu balendlela zokuthi behlole bebone ukuthi sokukhona sokulungele yini bengafaki izimali zabo.
Ukhokhela inhlanganiso emela abamabhizimusi eye Business Botswana umnumzana Nomen Mulele uthi kuqakathekile ukuthi amalunga abo aqale abheke ukuthi isimo eZimbabwe siyangaphi engakathathi isinqumo sokuyavula khona.
Our members would like to know whether their investments would be safe, whether they can repatriate profits, whether they will...
Amalunga ethu azafuna ukwazi ukuthi angenelisa yini ukuphendulisa inzuzo eBotswana ongela migoqo eminingi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekuthelekileyo kwele Botswana ngoNhlolanja wanxusa abamabhizimusi akwele Botswana ukuyavula iZimbabwe esithi imigoqo eminingi ebeyivimbela ukuvulwa kwamabhizimusi izakhitshwa. Kodwa inhlupho esifana lokusilela kwemali, ukusetshenziswa kohlobo lwemali e-bond note lona elingananzwa kwamanye amazwe lokungahlonitshwa kwelungelo loluntu ngokunye onganyampisa inhliziyo zabafisa ukuvula amabhizimusi eZimbabwe. IZimbabwe leBotswana kade iphakathi kwesibanga sokungezwani ngesikhathi sabalunga umongameli umnumzana Robert Mugabe kanye lo umnumzana Ian Khammer ukabona umsebenzi wokuthenga lokuthengiselana kusehla kakhulu phakathi kwamazwe womabili. Kodwa ngemva kokuphuma kwaMugabe, amazwe omabili asevumelane ukuthuthukisa ubudlelwano njalo impahla ethengiswa phakathi kwamazwe omabili kukhangelelwe ukuthi iqonge. EleZimbabwe lithengisa kakhulu impahla efana lamaplanka, ukudla, isamende kanye lokufulela, kukanti iBotswana ikhangelelwe ukuvula amabhizimusi kunhlangothi yokulungisa impahla onjengamafekithali kanye lendawo ezikhanga izethekeli olwe-tourism. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaveron kweleBotswana.
Isikhathi iso esesidliwe ngumango kodwa singakehlukaneke sikhangeleke inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lolamhlanje. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isilungiselela ukufungisa amakhansila anqobe kukhetho lwalonyaka olwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa namhlanje uhlangane labameli bamazwe athuthukileyo eHarare ababalisa eleBhilitane leMelika leGermany bekhulumisana ngodaba lokhetho. Igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.